Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo, gumi guru 23, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rochema chema kuti
taenda mutamzoma under extreme violence campaign. Paitika mhinizonga isati yamboonekwa ndosaka vezvanhu vachiti hatikuenda kutakuita zveviolence nezvimwe zvese kuchinzira vanhu.
Asi bato rezanu PF rinoti
yangu nyaya kuti choita sintarowa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vatande nyadzi kutanda nyadzi hapana chii vakarohwa.
Zanu PF inoti ZESA inoti vanhu vanofanira kutanga kubhadhara mitero nemadhora ekuAmerica kana emunyika. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League nhasi. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti bato rezanu PF ndiro rakakunda musarudzo shanu pasarudzo nhanhatu dzemakanzuru dzakaitwa munyika nezuro kunyanya kumaruwa. Sarudzo dzemabi elections dzakaitwa kubuhera Rural District Council Ward 24, Guruve Rural District Council Ward 4, Insiza Rural District Council Ward 4, Matobo Rural District Council Ward 2, Takawira Rural District Council Ward 6 nemutare muguta muward 18. Izvi zvakatevera kufa kwemakanzura aimirira nzvimbo idzi zvikuru vebato rezanu PF. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa.
Tiri kufara zvachose, tiri kupembera kuti mabaya elections akaitwa matanhatu zanu PF yakabuda zvibodzwa zvishanu. Zviri kuratidza kuti maseenzero ari kuita president siku nesikati vachitaura kuti vada kusimudza ikonomi yezimbabwe zveupfumiso yezimbabwe kuti tiende pane chidanho chekupunduka zvatambirwa neruzhinji rwezimbabwe vachiona mvira vachiona madhambu. President vadzosera tariro yeramangwana yakanaka kuvana vezimbabwe. Saka izvi zvaakuita kuti vanhu vazhinji vadzoke kubato ravo rakavasunungura rehondo rezanu PF. Zvimwezvo iri kuratidza kuti vachamisa nepati yavo yemunhu wani inenge Secret Society isina kana mastructure kana isina organization.
Sika iwo veCCC ambasada Mutsvangwa vari kuti zanu PF yaishandisa mhirizhonga kuInsiza nekuMatobo uko zvakavavhiringidza kutsvaga rutsigiro.
Uri magariro avo. Chinhu chinonzi election kwavari ndeyekuti ndavavahwina chete. Kana vakange vasina kuhwina vautoti votowana chekunongedzera mhirizhonga yacho kana uchinzwa kuti inoita kuti mapurisa vanenge vaine maonero avo ekuti zvakambopamba sei. Asika hazviite kuti munhu apinde mubhutsi paine munhu ari akamubatira pakatwa pamaoko ake. Munhu anopinda mubhutsi kunovhota ari wega. Saka kana aine shungu yekuti ndaitwa yekushungurudzwa angatoratidza izvozvo nekuvhotera patirato raari kuti ari kurambidzwa. Saka yangu nyaya yekuti choita seitarohwa vanowana nechikonzero chekuti vaone kuti vatande nyadzi kutanda nyadzi hapana chii vakarohwa.
Asiwo vakakunda kakudhorobha hapasi kuratidza kuti pane dambudziko here kuna 2023 mubato rezanu PF kuti rikwanise kukunda mumadhorobha marinowanzokundwa nevanopikisa.
Ati kupikisa za josu kwa wana mavota ati kakakua wana mavota na doroba ati kure saka muna 2023 mwishinji za kazumbiti wana president kuti madoroba hayo nye mbura ana mchadi zidemi kuburuwa hayo nye shumu saka wanda zidemi chofa kiti matawunda hayo ni maapikini sina investor kuchuya wachika iti wana president anda open for business kina za watuwe hini madoroba wanda wana shunguru kwa nama sanction kwa 2002 waa kufurika ma mweso mkwana na kufurika mazo msu mwuchete api chili kufara utu madoroba tine ndi maya chili kwa tautiku ichatina kira maereche za 2023
Mutawari webato reza anu PF va Chris Mchangwa vachitaura variparunare muarare sezo tichitema tisina divi rachinore rekera Tabata omtezeri we mtawariri webato rinopikisa Residents Coalition for Change wa Ostalo Siziwa.
Ebu tanga tuwa kutenda ruhizi re Zimbabwe in particular vanweku matopo kuhisiga ukuruwe neku manikalen neku poera neku churumanzu neku buta vachita kuno tivotera vachira tiza kutuwane rikikiro we movement yamo ijaye Citizens Coalition for Change. Wanga zikiri nyore mno zikiriwa kuti taita maelections anga ari so violent anga ane ruchi ziro raka wanda ranga ruchi rongo ane zani kevu kiva umu harare vati kiklo ya vani kutivaroe vani neku chiki zira vani kaka vani wabuta vaita brave up against all odds and the humoratiza kiti PPC yaita mafute in different parts of the country in particular kumaruwa.
Asika vasiziva vamwe vari kuti ivo zvirikuratidza kuti bato renyu riri kutatarika kuti riwane rutsigiro kumaruwa uko pachitariswa mavhoti amakawana nezvakawanikwa nezanu PF
izvozvo zvinotaura nevanhu vasinganzwisisi maelections pattern chekutanga ndechekuti byelection vanhu vanobhiliva kuti haina zvainotiza saka byelection ii memorial ine apas ruzhinji revanhu harikuti because vanobhiliva kuti haina zvainochinja chechipiri ndechekuti taenda mutarugoma under extreme violent circumstances paitika mhirizhonga isati yamboonekwa ndosaka vezanu vachiita patiri kuenda kutira kuita zvevhaiolensi nezvimwe zvese kuchizira vanhu chechitatu chiri kuwanikwa ndechekuti taenda musaridzo chikusii movement itsva ziri kuratidza vote share yedu ndo yaincreasa kana tichicompare the vote share of the opposition in particular kumatopo nekuti 5 of ma 6 acre angari yezanu PF 1 iri yeopposition tagona kuhwina angari yeopposition tikaincreasa vote share kumatopo tikaincreasa vote share yedu exceedi so kuincreasa takaita tambudziko yesu kuguruve ndo kunofanira kushanda.
Sika vamwe vari kuti bato rezanu PF rikaona kuti zvekutyisidzira vanhu zvinoshanda ndo zvarinoramba richiita imi muchaita sei kuti vanhu vasatyisidzirwe
patikuenda apa nyaya yekutanga inofanira kugadzirwa inyaya yemaripovhu chechipiri ndechekuti patikuenda hapana anogera asipo nyaya yemhirizhonga mazirigop isu tiugadzira kuti timeke sure tinodzidira mapita mbasatai so that we can protect our people from our communities. Nekuti hatitarisiri kuti zvanu PF yoramba ichitizira vanhu nekukuwadza vanhu.
Mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Zesa yazivisa mubepanhau Recent Mail kuti ichange yave kuti vanhu vabhadhare nemadhora ekuamerica pamwe neemunyika pamutero yavo yemagetsi. Izvi zvinopesana nezvainge zvichikurudzirwa nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube zvekuti mitero yose ibhadharwe nemari yemunyika chete. Zesa iri kutadza kubhadhara zvikwereti kuMozambique, South Africa neZambia zviri kupa kuti idzimire vanhu magetsi. Zesa inotiwo vanhu vari kubhadhara mari shoma zvikuru munyika. Makambani kutanga mwedzi uno anonzi neZesa akatotanga kubhadhara nemadhora ekuAmerica kuedza kugadzirisa dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Sezvakwenyu pakaiswa pakatarwa
Mitemo yekuedza kutikanisa mari yemuZimbabwe maringe nemari yekunze munana April pakaita nyaya yekuti mari yemuZimbabwe yanga isingachawaniki maZimbabwe dollars anga asingachawaniki munyika saka zvakatoita kuti kana makambani chaiwo anga achida kubhadhara vashandi vavo vatange kutsvaga vachishandisa nzira dzekutanganisa mari yekunze kwenyika yekuAmerica kunyanya neyemuZimbabwe yavanenge vainayo kuti zvibatane. Saka naizvozvo pane zvino ndozviri kutoitwa nichiziva muchaereka kuti hurumende yakatokwidza yavari kuti alaunzi yemasivil servanti yemari yekunze kwenyika yaapa $200.
Ko kumakambani ehurumende zvanga zvichifamba sei?
Kadambudziko ranga rine maparasitas nderekuti nokuda kwekuti mapazi ehurumende aimanikidzwa kuti vasaite sezviri kuita mabhizinesi mamwe nekuti mabhizinesi mamwe akatanga 2020 kutara mitengo yavo nemari yekunze kwenyika neyemuZimbabwe zvakare. Saka zvichiva izvo kuti mabhizinesi anga akutowana nzira dzekuzvigadzirisa zvokuti vasarohwe nekurasikirwa nevalue yemari yavo yemuZimbabwe nokuda kwekuti vanga vari kuita blended approach. Saka nokudaro maparasitao nekuti vanga vasina nzira dzekudaro semapazi ehurumende vanhu vaingorasira mari dzavo dzemaZimbabwe dhorazi dzavanga vachiziva kuti hadzina zvadzinotenga kumapazi ehurumende nemalocal authorities.
Zvakakosha sei kumakanzuru izvi Dr. Kanyenzi?
Muchaiita kuti malocal authorities kunyanyanyanya anga akutovhara kana mahospital maclinics avo vachiti havasisina kana vashandi vari kutiza nenyaya yekuti mari yavainayo yakanyanya kuita mari yemuZimbabwe dhora isingagoni kuchengetedza uremu hwemari.
Zvingavabatsira sei ZESA kuti iwane iyo mari yekunze ine mamiriro akaita zvinhu pari zvino?
ZESA sekuziva kwenyu zvinhu zvavo zvinhu zvakawanda zvinototenga kunze kwenyika nokudaro matambudziko atanga tina aya ekuti michina yavo yaingokunzika ichitadza kusimudza magetsi zvaita kuti vanhu vagare vari muredi shedi. Zvimwe zvezvinhu zvinouya nokuda kwekuti vanga vasingagoni kusimudza mari inoita kuti vagone kutenga mishina inovabatsira kuti vakwenye magetsi.
Asi kana takamboona iyo hurumende ichiti iri kuda kusunga vekanzuro yeHarare nekuda kubhadharisawo neiyo mitero yekunze vamutuli navamunangagwa vachimbobuda vachiti vanhu ngavabhadhari nemadhora emunyika chete ndokuti dhora risimbe.
Ivo vanenge vachivatoona kuti hazvina zvazvinoreva izvi. Zvaangofanana nezvaitoitwa kare zviya zvokuti mapazi ehurumende aizvi atale mitengo iri pasi pemitengo inoita kuti vagone kurarama. Maprizes avo anga asiri parecovery rate. Saka ndozvinhuda mupinyi zvinouya nenyaya yekumburukidza vanhu kuti isu tichinatoziva kuti dhora remuZimbabwe harina charinobatsira kunyanya pakuchengetedza uremu hwemari. Inimombunyikidza mapazi kuti agashire mari iyoyo munenge matovaita kasira mberi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vemuSouth Sudan vanoda rubatsiro rwechimbi-chimbi sezvo nyika iyi yatarisana nedambudziko remafashamu emvura iyo iri kunaya zvakanyanya kwemakore mana adarika. Nzvimbo dzakaita seUnity State, Warrap, Upper Nile neJonglei dzinonzi hadzisi kusvikika kuti vanhu vapiwe rubatsiro nekuda kwemafashamu emvura. Ukraine inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nechidimbu kana kuti 1.5 million vasara vasina magetsi munyika iyi mushure mekunge magwenya emagetsi abhombwa neRussia ichishandisa ndege dzemhando yemadrones dzinonzi dziri kubva kuIran. Asi mutungamiri wenyika yeUkraine Volodymyr Zelensky vanoti Ukraine yave kukwanisa kupfuura mamwe madrones aya. Mashoko ari kubva kumunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko anoti muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa anonzi Yasha Mafidi Ashaya. Yasha angaine makore mashanu ekuberekwa ari mwana wemwanakomana waMnangagwa anonzi Sean Mnangagwa. Anonzi afira muchipatara chemunyika uye hachina kuziviswa kuti chipatara chipi. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndoitwa Olin Makoni, ndichizvarwa chokwarusato kwamuziki, ndinosikana ne23 years, ndichokutadza international marketing kwachinyuvesity of technology. Asi zvakare ndinoita zvekuchengeta nyuchi, ndinotengesa huchi uye ndinodzidzisa vanhu kuchengetedza nyuchi kutaku kutanga maprojects acho nekugarisana nadzo. Ndinoita zvakare mabhiri nezvauti zvichireva kuti ndinoita zvekubvisira nenyuchi dzinenge dziri masini kana kuti dzinenge dzichiruma vanhu chinoita vanhu. Ndezvinhu zvandinoita.
Zvekuchengeta nyuchi izvi makazvitanga riini chaizvo?
Ndakazvinyukaitira tangu brachidai ndakazotambisa projekti yacho muna 2020 munguva yecovid mushure menge tandatamiswa kuita makati yamukati saka ndakatanga kuita nechizodi ndikwanisi kuona kuti ndichinidze mari yefizi saka ndokuitwa nyanga kwazi ndakapedzera pachiyunivhesiti of technology ndivo vakandipa mukana wekuti ndise projekti kuti ndione nzviriritie.
Asi nyucha hadzisi dzekutamba nadzo ka muzvare Olin, munozvikwanisa sei hamutyi here?
Kani nichimhuka inotoda kuzvizviziswa inii ndinewo chipa changu nacho chandokwanisa kunzwanana nacho ndinogona kuchisindika svika pandoko ndokwanisa kutoona kuti idzi dziri kurwara kana kuona kuti idzi hadzirimi netonzwisa kuti idzii dzinoda kushandisirwa hupi dzimwe hadzidii dzoda kumirirwa kuti dzidzikane zvienda zvakadaro. Asi hazvo ipapa pandobvumirana nenyuchi chinhu chinotyisa zvingaiti nyuchi dzinotouraya. Asiwo zvaanofanira nekuti kune vanhu vandotaura nenyoka ndichitamba nadzane roko vachido zvandingoreva kuti ndine roko renyuchi.
Kazhinji tinongoona kuti vanhu vakangoona nyuchi vanenge vaakutoti ngadzife sezvinongoitwa nyoka semuenzaniso wamapa kuti ikangoonekwa itotonzi yaakufanira kuti ipondwe yototemwa temwa musoro nematanda. Sei zvakakosha kuchengetedza nyuchi?
Zvakakosha kuchengetedza nyuchi nekuti zvakafanira kuti nhasi tikati nyuchi dzese hapasisina muzimbabwe tinenge tira mazuva matatu chete kuti munhu wese asi nenzaro kuti zvinhu zvese zvinotodipenda pane nyuchi zvingava zvinotorwa zvingava nyuchi yedu chaiyo kana zvirima zvese zvinoitoto kuti zvirarame zvinotoraniswa nenyuchi. Zvino dambudziko ratakuita muafrica nderekuti dzimwe nyuchi dzacho dzinokurumidza kugadzira huchi kana tatinoti maoriginal species acho ava kutoita extinct nenhau yekukura kuri kuita matemperatures saka munotoona kuti we are running out of the honey bee, the bumblebee nemakiller bee. The whole bee yakutowanikwa in less than 10 countries in the whole of Africa. Saka patiri kutoita kuti tikachengetedza nyuchi zvinotibatsira pakuti isusuwo tinochengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanyanya mavegetation vechekutanga chechipiri ndechokuti ini ndakatoita neprojekti ndikaona sekuti tichatibatsira kuchengetedza mafambo edu sezimbabwe. Izvozvi tikatarisa munyika yedu kapitobako ndiyo cash crop achiri cash crop kudaro gore negore miti iri kutemwa yakawandisa ende miti iri kutemwa kazhinji kacho mumagamu sekuti anoda mudzani yanyika kuti azomachi azokure zvakare. Zvobva ipapo sezvi vachoka inotengesa hatisirisi varimi tinoisa purize.
Munorevei mungatsanangura?
Munhu ari kutenga ndiye anotisira purize saka ndichona chipraizi yefodya pamwe pacho itori $2.50 pakeji. Asi tiri kuti kana tikarima huchi mukoko watoisa nhasi uchaisa paipizi iripo papaipizi dzizadzitatotoninyuchi ndechekutanga sechipiri pati kutengesa huchi tiri kuti zvino munoshanda zvakawanda munoshanda semushonga munoshanda semafuta sesipo saka makiti yacho haipesi zvekutotinda tarisa kenji yehuchi inogona kutotengeswa kutangira pa$4 pakeji kana yatochipisa kunobuda kunosvika ku$10 kuchipekeji. Saka tunitakoshu kwa tukitokinde kuzwa nchi niye kuti ndo, ndi mwana kwa kuti njiwe kini kito jizijata otimika hedu kwa nito kwa hafi kwa foreign currency akawanda iti next cash crop wane ranchi njimita. Uye mutajikari kutaka natupakwe zira mwese kuti ayo ya tinde kwa nchi. Iyo juzi ndruku manene dambira kuti everyone should be a beekeeper.
Munenge mchizuita seizu?
Ya kuti ndruku na makomenti takawanda mchiku mwese nangu tawuri wa ume mkupe mwese. Iri kuti jitire. Nangadeo kakudate mchizuzi nda zili ini kimo zitora. Kwa zidomestiketa. Kwa hindi sura kuminji mbe zareta sana uru. Kwa kutu kwa kutura nini. Kana wani wakakwani sakona masangwa wakatakura nchika jizinwa zinwa waka amari zinwa waka uvichi wano kansa kutiki chungitiza masangwa wa nukaru mstazi ndoni nesumi wa kala ndoni kutiki kutiki chungitiza jajuri mwajuri kukwana kuhuwe zira usumi ino mkatino ume usumi ndiwa kutiki chungitiza.
Saka wanu waningu wachida kubatai wachida uchi wachida kubusirwa nyuchi wanu kubatai papichashu
wanu kubatai pa namba zinu 0774 549 264 0774 549 264.
Aiwa tinokutenda zvikuru muzvare Oline nekupinda muchirongwa chedu.
Vateereri musakanganwa kuti tichaenderera mberi nehurukuro yedu namuzvare Oline Makoni svondo rinouya pachirongwa chino.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Vadiwa vatereri, ndinokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Takanzwa tsananguro pamusoro pevafi vanonzi vatotaura zvido zvavo kuhama dzavo pasi rino. Nhasi tine imwe zvetsananguro inobva kuna mufundisi David Simango. Baba Simango, taurai tinzwe.
Yevo ibaba Wande. Baba mativenga vanobvunza mubvunzo yavo yakanaka ya ingada kuti itsanangurwe nezvazvo. Chokutanga chandoda kuti ndiratidzane nemi baba Wande ndechekuti muchikristu zvinoti siyanei. Katimboona vanhu vakafa kuti vanhu vakafa vari kupi. Tikaenda kuna Ruka chapter 16 pa verse 26. Bible rinotsanangura richiti apa ndi Jesu Kristu wakanga achitaura pamusoro pevanhu vakafa. Apa vanhu vari kutaurwa panapa vakatofa kudhara, saka imweya yavo manje yava muupenyu humwe, upenyu yahunoti kunyika dzimo.
Mufundisi, zivisai vateereri tsananguro yenyu.
Jesu unoti pamusoro pezvizvi pane mukaha pakati pedu pa verse 26. Mukaha mukuru wokuti vari kuno havagoni kuenda uko, kana kuti vari uko vagoni kuuya kuno, nekuti pakaiswa mukaha pakati pavo kuti vasaenda kunzvimbo dzavasingatenderwi. Saka uyo waitaura jaya mupfumi akabvunza kuti zvino ndingaitavo sei, ndine vanun'una vangu vakasara vashanu, ndinoda kuti vaparidzirwe. Tumai Razaro ikoko amuke kuvakafa aende kundoparidza ikoko kuvanhu vakasara. Asi Abrahama unoti hazvigoni, chiripo ndechekuti unotofanirwa kunzwa vari kuparidza ikoko. Vana Mozisi variko navaprofita variko, ngaaterere vapenyu variko panyika ipapo.
Reverend Simango, Jesu anotii uye anozvitaura papi?
Zvinotiratidza kuti vanhu vakafa pane nzvimbo yavanoenda, havagoni kuuya kunyika yavapenyu vachizodominata munyika yavapenyu, kana kuti vachizoshanda munyika yavapenyu, vachizotaura zvavanoda munyika yavapenyu. Vakafa vanoenda kunzvimbo inochengetwa vakafa, ende havagoni kudzoka kuti vazotaura navanhu panyika pano. Saka mubvunzo mukuru ndewekuti ko vanhu ava vanotaura chokwadi chokuti mapfupa angu ari papa paendai mundofukunura mumatore mugotora netsvimbo yangu, vanenge vakaita sei? Chokwadi chavanotaura ichocho hachifaniri kuti kashamadza kana kuti tivhunduke nacho. Nokuda kwokutiko mweya yakaipa inozivawo kekare upenyu hwevanhu vapenyu. Kana vakange vafa vanhu vaya vaya, mweya haifi, inoramba iripo.
Mumaonero enyu zvinotiratidzei izvi mufundisi?
Deno vanhu vakafa vachidzoka, nevaya vaya vakaurawa vasina mhosva, nevakapondwa vasina mhosva panyika pano, vanhu vese vavo vaine mungava wokudzoka panyika pano, chokwadi chokwadi pakufunga kwenyu mungadai nyika ingadai ichifambika here nokuti kune vanhu vakapondwa vakawanda vasina mhosva vakapisirwa dzimba vasina mhosva vakaparadzwa vasina mhosva vakaurawa nedzimotikari vasina mhosva vakaurawa negungwa vasina mhosva saka denu kuri kuti pano mukana wokudzoka amufungi kuti panyika panapa pangadai pane bvunga mupopoto rokutoti hapana munhu waigona kuita chinhu
asi chinozvitsanangura sei izvi nai mufundisi Simango
chiri kunyengera vana vavanhu nhasi uno madhimoni chaiwo chaiwo hazvina mhosva anotaura chinhu chakanaka anotaura chakanaka kuitira kuti iwewe ubatwe nacho ugofunga kutoti uyu ndimwari kana kuti ndiani nyange asiri mwari but iwe unochizofunga kuti ndimwari nokuti chinhu chakanaka chataurwa ngatingwarirei nokuti bhaibheri rinoti kunyange nasatani anogona kuzvishandura kuzviita mutumwa wechiedza saka izvozvozvo vanhu vazhinji ngavazvizive vanhu vakafa vanoenda kunzvimbo yavakafa havadzoki kuvapenyu chinonetsa nokutambudza vana vavanhu ndiwo madhimoni anonyepera kuti ndini sekuru vako ndini mbuya vako ndibikire doro ndigokugadzirira musha wako
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero tumirai maaudhiyo enyu kana mibvunzo yenyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda tanonoka wande nechikwata chechristlike choir chine kambo Jesu simba rangu kachinoshandisa muchirongwa chino chikwata cheFC Platinum chasimudza mukombe wePremier Soccer League nhasi kunyange chaita mangange 2-2 neCapes United kuti tinzwe zvizere tabata murairidzi wechikwata cheGreen Fuel akamborairidzawo FC Platinum Lloyd Samaita Mutasa
ndinoda kudayira kuti tirikuona consistency between vakomana veplatinum consistency in ground consistency in terms yekurongeka kwavakaita as an institution ndofunga kune maadministrators akaita sana Viri Mai kune vanhu vakaita sana Joseph Musisa akagara kwenguva yakati kupiwa FC Platinum zvekuti Musisa akatosvika variko ma2014 ikoko ma2015 14 15 inomina vachisvika tichitora vachiriko nanhasi saka kune consistency in terms of people leading the team and then consistent in terms of the coaches.
Ko kuvatambi
mapiyaz akaita sana Blessing Moyo and Kambani variko ana Walter Msoma the head ma2014 2013 2014 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2 as an institution, I think Yavapa an advantage over most of the teams that are in the league. Like, like the team, not personal, you and they are players, quite a number of players moving from their respective teams. But even the core, the majority of the team,
Ko kare vanvaimboti pamwe inyaya yemari asi takaona chikwata cheDynamos neHighlanders vachipiwa mari neSakunda asi vachitadza kusimudza mukombe izvi zvinonetsa kuchikwata zvakadai zvakaita sana Dynamos neHighlanders.
Ya ndinoda kudaura kuti nhau dzana mari ndisakatambotaura nhau dzeconsistence mari inogona kuuya nhasi. Mari kana yauya nhasi inogona kuisa machiri yavako iri apa, but pane nhau iya yatinoti kudzidza. Kana vana vachidzidza, vana vanotora nguva dzakasiyana kudzidza, panogona kuita kuti mari yauya nhasi
Lloyd Mutasa achitaura ari panhare muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
So we